inini nemurume wangu takabva kuZimbabwe gore ra 2000 tichiuya kuFlorida Conference of the United Methodist Church tikasevha ikoko. Vachikore vakanga vapiwa chechi kuFlorida. Saka patakauya muno takatanga kusevha neAmerican congregation. Kusvikirawo tati ko hatigoni here kutanga yedu yemaZimbabweans. Saka takatanga kufona around until taunganidza kachikwata kemaZimbabweans. Pandakazoendawo kuNorth Carolina kuchikoro kunodzidzira semufundisi, ndakatangawo kuunganidza vadzimai nevarume nevana baba tikatanga church kuNorth Carolina. Ende kubva ipapo tiri kungoona Zimbabwean congregation mastate mazhinji akabva atangawo, tangawo nemaZimbabwean congregations anotungamirwawo nevafundisi vakasiyana-siyana. Izvi zvichiratidza kuti kune ubasa hunofanirwa kuitwa kumusha nekuno kufunza waidza Jehovha.
Kereke yenyu iyi inonzi chii uye zvepari zvino muri kuchumaira muri kupi?
Kereke yedu inonzi Lovers Lane United Methodist Church iri muDallas, Texas, Zimbabwean Fellowship. Tinopinda tiri 6,000. I 6,000 member church yakasangana vatema nevachena. Saka tine maservices mashanu. Mangwanani na 8:15 tinopinda tiri pamwe chete vatema nevachena. Na 9:30 tinoenda kunoita mabible study takasangana. Tozoti na 11 o'clock isusu vekuZimbabwe tinotorana tolida service kucongregation yemaZimbabwean nestyle yedu yekuridza hosho nengoma. Wemapato akasiyana-siyana makorean woitawo izvozvo, tine inonzi death ministry yoitawo izvozvo. Saka ndo zvatiri kuita kukurudzirana kuti nzira dzedu dzekunamata dzingorambe dziri nzira dzedu dzatakabva nadzo kumusha.
Pane mabasa amuri kuita here nekereke yenyu kubatsirawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvichiri kumusha?
Hongu, tine zvakawanda zvatiri kuita. Tinobatsira vari kudawo kuuya kuno kuti vauye kuno, tinovabatsira nenzira dzatinoonawo dziri kubatsira vamwe vanhu like zvemagreen lottery. Tinovabatsira kuita paperwork yacho, tori neenumber vakauya through that process yekuwina malottery iya. Tinovabatsirazve kana vauya muno nepekugara, tinovatsvagira. Munoziva munhu ari kubva asingazivi kuti ndinogara sei, ndinoita sei, tinovatsvagira pekugara, toisa zvinhu zvinokodzera mabasics in that home. Wasvika wogara, tichivabatsira kutsvaga mabasa. Kana waona mabasa worumuko wendo. Ende tinoti munhu anenge auya anenge abatsirwa kana ane basa, pakauyawo achiri kuuya obatsira umwe munhu, tinoti you are helped to help somebody. Unobatsirwa kuti ubatsire umwe munhu. Saka nekudaro vanhu vazhinji vanouya hapasisina zvekuti anoitwa strand, nekuti anosvika paine kereke yakamirira kubatsira kuti anoenda nekupi, anodriva sei, anoenda kuchikoro sei. Tinovabatsira nezvinhu zvakadaro nemascholarships. Tinounganidza mari tichitumira vamwe kumusha mari dzezvikoro. Vana vadiki tinoidentifya vana vanogona vanokwanisa kuuya kuzokontinua chikoro kuno kana vanokwanisa kuramba uri kumusha tichivabhadharirawo maschool fees. Saka tine zvakawanda zvatiri kuita kubatsira Zimbabwe nekubatsira vanobva kuZimbabwe vachiuya muno.
Vanenge vachida kuti vawane rubatsiro kubva kwamuri rwamataura urwu vanokuwana ikupi?
Namba dzedu dzandinoshandisa ini ndine phone number munogona kufona 254-730-3833. Namba dzedu 254-730-3833. Kana mukaendawo pamawebsite mukati Lovers Lane United Methodist Church munoona Zimbabwean Fellowship, panewo nhamba dzababa Chikore wariwo staff paLovers Lane ipapo. Saka munogona futi kutsvaga rubatsiro muturuhim again kana mukatadzawo kundibata.